technician on. Apologize for the delay. Start reading. Let's go.
Okay. Tino rombo kunonoka kuya pamepo. Tanga tichigadzirisa zvanga zvichita zvokunetsa manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 6 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dzirikuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi UNICEF inoti Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzine vana vane makore mashanu vakatarisana nenzara inotyisa mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa woita musangano nemutungamiri werussia vavladimir putin vanhu vana vafa mutsaona yemumugwagwa muHarare mutare nhasi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc gwaro raburitswa nesangano reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF richidoma kuzimbabwe rinoti mwana mumwe chete pavana ane makore ari pasi pemakore mashanu kana kuti mamiriyoni zana nemakumi masere nerimwe 181 million pasi rose akatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekushaya chikafu chinovaka muviri zimbabwe iyo yakatokumbira chikafu chekubatsira vana vanosvika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million iri pachidanho chechina muafrica ichitevera somalia ethiopia lesoto nemalawi panyika dzine dambudziko renzara taedza kubata gurukota rezveutano dr douglas mumbeshora asi vange vasingadairi nharembozha yavo zimbabwe iri kutsvagawo mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti 3.3 billion yokuamerica kubatsira vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara munyika mwedzi wapera UNICEF yakaisawo chikumbiro chekubatsira vana vemuzimbabwe zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000 mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano dr Simbiso Ranga tine urombo kuti michina yedu haisi kufamba zvakanaka tichakupai nawo pachinguva chipfumbu chiri kutevera mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin kumucheto wemusangano wechimakumi maviri nenomwe we27th street st petersburg international economic forum vamunangagwa ndevamwe vatungamiri vashoma shoma vari mumusangano uyu pamwe nemutungamiri webolivia valuis asue vatungamiri venyika dzakawanda havachaenda kumusangano uyu kubva russia zvayatanga kurwisa ukraine muzinda wavaputin wekremlin unoti vatungamiri ava vachataura nyaya dzekusimbaradza ukama uye kudyidzana nedzimwe nyika ko zimbabwe yachinja here gwara pakudyidzana nedzimwe nyika muhurukuro yatakaita nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba vanoti hapana chachinja tichiri panyaya iyi evans zininga westudio 7 abatawo vanoongorora nyaya dzvematongerwo enyika vakaperekera havo kuzanu dr masimba mavaza vateereri tichakuunzirai manzwi avanhu ava pachiri kugadzira michina yedu National Executive Council yeAfrican National Congress nhasi yaita musangano kuzeya nyaya yekuti yobata nebato ripi rinopikisa kuti riumbe hurumende yomubatanidzwa ANC yakakundikana kusvitsa zvikamu makumi mashanu zvemavhoti imwe zvinodiwa kuti iumbe hurumende. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika musvinafundo Ricky Mukonza, vanodzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa. Tichakuunzirai nyaya iyi sezvo michina yedu ichiri kugadzirwa. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vazivisa kuti vanhu vana vashaya nhasi pamutangadura mumugwagwa weHarare Mutare. Izvi zvatevera kudhumana kwebhazi ratenda rori nebhazi Fields and Pats. Mitumbi yevafa yaendeswa kuchipatara chemarondera, vakuvara vaendeswa kuchipatara chemarondera, vamwe kuparire Nyatwa. Ichina yedu ichiri kugadzirwa, tichakuunzirai nyaya iyi. Mukuru wedunhu rekwaZulu Natal South Africa, Amai Nomsa Dube Ncube, vanoti uwandu hwevanhu vakafa nekuda kwedutu mupengo remhepo nemafashanu emvura hunogona kukwira kubva pavanhu gumi nemumwe vafa kusvika pari zvino. Vanhu chiuru chimwe chete vasara vasisina pekugara South Africa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vacherechedza kukosha kwemakore makumi masere ezuva reD-Day rakasvitsa mauto emubatanidzwa weAmerica nenyika dzekumawirira kumahombekombe kweNormandy muFrance, vachipika kuti America neNATO havazombofa vakarasa rutsigiro rwavari kupa kuUkraine muhondo yayo yairi kurwisana neRussia makore maviri yapinda nechisimba muUkraine. Kurudziro kubva kune chimwe chikwata muZANU-PF yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro kusvika muna 2030 kana kuti ED 2030 iri kuramba ichikura uye kupararira nematunhu akawanda mumakurukota ehurumende, mapoka anotsigira bato reZANU-PF pamwe naivo vamunangagwa, kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti vanofanirwa kutonga kusvika muna 2028 chete. Nyaya iyi inonziwo yaunza kusagadzikana kukuru mubato reZANU-PF sezvo vamwe vari kunzi vari kuzvirambia asi vachitya kubuda pachena. Asi vamwe vari kunze kwemapato iri vanonzi vari kuti vachaita zvose zviri pamutemo kuvamisa kuti vasaramba vari pachigaro iye temu yavo yapera. Mukuseya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nenyaya iyi. Vateereri, michina yedu haisati yagadzirwa, tichakuunzirai nyaya iyi. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai kusimudzirana mumabasa avo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 munotibata na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. tichiri kugadzirisa michina yedu hama dzangu motiregereravo vari kumhanya mhanya kuti zvinhu zvikurumidze kugadziriswa asi patanga tichitaura kuti nyaya dziri pamberi nhasi dzinotaura pamusoro peunicef iyo inoti Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzine vana vane makore mashanu vakatarisana nenzara inotyisa uyezve mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa voita musangano nemutungamiri werussia vavladimir putin kumoscow vana vanhu vana vafa mutsaona yomumugwagwa weharare mutare nhasi panyaya yeunicef pane gwaro raburitswa nesangano reunited nations children's fund rinotaridza kuti pavana vane makore ari pasi pemakore mashanu kana kuti mamiriyoni zana nemakumi masere nerimwe kana kuti 181 million pasi rose akatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekushaya chikafu chinovaka muviri Zimbabwe iyo yakatokumbira chikafu chekubatsira vana vanosvika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million iri pachidanho chechina muafrica mese ichitevera Somalia, Ethiopia, Lesotho neMalawi panyika dzine dambudziko renzara hatisina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vadouglas mumbeshora sezvo vanga vasingadaviri nharembozha yavo Zimbabwe iri kutsvagawo rubatsiro hwemari inoita mabhiriyoni 3.5 yemari yekuamerica kubatsira vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara munyika mwedzi wapera unicef yakaisawo chikumbiro chekubatsira vana vemuzimbabwe zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000 tataura yedu nadr simisoranga asi tichakuunzirai nyaya iyi gare gare sezvo michina yedu ichiri kugadzirwa tichitarisa kumoscow mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vaita musangano wemutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin kumucheto kwemusangano wechimakumi maviri nemanomwe kana kuti 27th st petersburg international economic forum vamunangagwa ndevamwe vemutungamiri vashoma shoma vari kumusangano uyu pamwe nomutungamiri webolivia vajulius s
vateereri tinoda kukuzivisai kuti tiri kuita matambudziko nemushina wedu uye iko zvino tiri kuedza kuti tinge tichiugadzirisa kuti kwanise kukutepfenyurirai nhau dzanhasi mishina inenge isiri kushanda zvakanaka nekudaro tiri kuita chipatapata kuti tinge tichigadzirisa dambudziko irori asi rambai zvenyu makateerera pano pastudio 7 tichitepfenyura tiri kubuzinda wevoice of america uri muwashington dc nemi muchirongwa nditanonoka Wande chiziviso muri kuchipiwa neni wenyu Blessing Zulu asi tiri kukumbira kuti murambe henyu makamira pamuri tichiedza kuti tinge tichigadzirisa dambudziko remushini wedu usiri kunge uchishanda zvakanaka vachangotibata makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc sezvatataura aiwa panenge paita dambudziko nemishina yedu tiri kuedza kuti tinge tichigadzirisa kuti munzwe chirongwa chedu chestudio 7 chanhasi munokwanisa kuzwa chirongwa chedu kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo wega wega tichitanga na 7 manheru nenhau dzeshona tichizotangawo nenguva dza 7:30 nhau dzendebele uye musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu chelive talk chamunotepfenyurirwa nhasi kunenge kuina Marvelous Mkanganya uye achitaura pa Women's Round Table ne madzimai ne zvavari kuita kuedza kuti vange vachisimudzirana munharaunda mavo. Musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu izvi, asi sekutaura kwatiri kuita panenge paita dambudziko remishini yedu inenge isiri kushanda zvakanaka, asi mainjinia vari kuedza kunge vachigadzirisa nhau dzatanga tiri kutarisa nhasi, kana kuti dzatiri kutarisa nhasi dzinotarisawo nyaya yenzara. Sangano reUNICEF richitiro Zimbabwe iri pakati penyika dzasangana nedambudziko renzara, zvikuru kuvana, pachitirwa kuti vanogona kuzopedzisira vorwara nekuti vanenge vasingadye chikafu chinovaka muviri. Tiri kutarisawo nyaya yemusangano uri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuSt Petersburg kuRussia. Tinotenda vateereri tichiedza kuti tinge tichigadzirisa dambudziko iri. Uyewo tiri kutarisawo zvakare zviri kuitika kuSouth Africa uko National Executive Council yebato riri kutonga African National Congress nhasi yaita musangano wekuzeya nyaya yekuti bato iri robatana nebato ripi rinopikisa kuti vange vachiumba ivo hurumende yemubatanidzwa. Izvi zvinotevera kukundikana kusvitsa zvikamu makumi mashanu nevhoti imwe chete kubva muzana, kana kuti 50+1% kwakaitwa nebato ranga richitonga reANC, ichibva yakundikana iyo kuti inge ichikwanisa kuumba hurumende. Nekudaro pari kuitwa ipo chipatapata chekuedza kuti paumbwe hurumende yembatanidzwa, pachiitwa hurukuro nemapato akaita seDA neInkatha Freedom Party, asi vamwe muANC vanga vachiratidzirawo nhasi vachiti havasi kufara nenyaya yekuti bato ravo ringe richibatana nebato reDA. Asiwo tiri kunzwawo zvakare pane mashoko ekuti veUmkhonto weSizwe inotungamirwa nevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma iri kuramba iyo kuti inge ichishanda neANC kana ichitungamirwa iyo navaSiro Ramaphosa. Asi ANC iri kuti pari zvino vaRamaphosa ndio vanofanira kuti vange vachienderera mberi vachitungamira bato iri uyewo nenyika. Tiri kutarisawo kuti izvi zvinorevei kupanyaya dzekudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa, sezvo muchiziva kuti bato reANC rinoita webhande nebhurukwa nebato riri kutonga muZimbabwe reZANU-PF. Asi mapato anopikisa akawanda muSouth Africa anotiwo
weHarare Mutare nhasi. Tichitarisa nenyaya yeUNICEF, gwaro raburitswa nesangano reUnited Nations Children's Fund richidoma Zimbabwe rinoti mwana mumwe chete pavana ane makore ari pasi pemakore mashanu, kana kuti mamiriyoni zana nemakumi masere nerimwe kana 181 million pasi rose akatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekushaya chikafu chinovaka muviri. Zimbabwe iyo yakatokumbirawo chikafu chokubatsira vana vanosvika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million iri pachidanho chechina muAfrica, ichitevera Somalia, Ethiopia, Lesotho neMalawi panyika dzine dambudziko renzara. Taedza kutaura negurukota rinoona nezveutano pamusoro vaDouglas Mumbeshora, asi vange vasingadairi nharembozha yavo. Zimbabwe iri kutsvagawo mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti 3.3 billion American dollars kubatsira vanhu mamirioni mapfumbamwe vakatarisana nenzara munyika. Mwedzi wapera, UNICEF yakaisawo chikumbiro chokubatsira vana vemuZimbabwe zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000. Tataura na Dr. Simbiso Ranga, asi sekutaura kwandapoita vachiri kumhanyamhanya kugadzira.
Dambudziko randingaona nderekuti iro vana vakashaya chikafu chakakwana vanobva vaita zvirwere zvakaita sekwashioko, vana marasmus nezvimwe zvakadaro, uye havakure vane hutano hwakakwana, zvinoita kuti vasanyanya kudzidza kana kuri kuzvikoro vasaperforma zvakanaka, zvinovaafekta upenyu hwavo hwese.
Asi zviri nyore here kuti pawanikwe chikafu chinovaka muviri kunyika dzakaita seZimbabwe dzine nzara pari zvino? Tichitarisawo kuti kune nyika dzakawanda dzine hondo, kunana Israel uko kuUkraine nedzimwe.
Zimbabwe ndinoona kunge hatisi kuita zviri enough, because tinokwanisa kunge tichirima chikafu chakakwana chokuti vana vese zvavo vakwanise kupiwa chikafu chakakodzera. Hatisi munguva yehondo. Of course, my drought ariko, but I think the government should be doing more kuti vana vese vawane chikafu chakakwana muZimbabwe.
Totarisawo nyaya yekuti hurumende yakakumbirawo kuti vana vanosvika ivo mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 miliyoni vange vachipiwa chikafu muzvikoro. Zvingabatsira here izvi?
Zvingabatsira zvikuru panyaya yekuti mwana wega wega zvake muZimbabwe akwanise kuwana chikafu chakakwana. Ende maprograms anoitwa not just kunana Zimbabwe, maprograms anoitwa kune dzimwe nyika, even kuno kunana America. Zvimwe zvikoro zvinenge zvichimeka shuwa kuti vana vawana chikafu kana vari kuzvikoro.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Simbiso Ranga, vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. National Executive Council yeANC nhasi yaita musangano kuzeya nyaya yekuti yobatana nebato ripi rinopikisa kuti iumbe hurumende yemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology.
Hapasi kunyatsobuda mashoko ari kubva kuvatauriri vemapato kuti zvinonyatsogutsa kuti mapato avo amire pati, ari kuda kuzoshanda nani na uye havasi kushanda nani. Kunze kweMK, MK ndo iri kunyatsobuda pachena kuti aiwo ANC yavaramaposa havasi kuda kushanda naye. Asi zviri kutaurika ndezvekuti pane mukana wokuti ANC ingangoshanda nebato reDA pamwe chete nebato reInkatha Freedom Party, woita hurumende yemubatanidzwa vari vatatu kudaro. Chiri kunetsa veEFF ndechekuti vari kuti aiwo isu hatishandidzani nemamwe mapato akaita sana DA, avanoti mapato anotsigira vezvemabhizimusi.
Asi munoona here imi vaRamaphosa vachiramba vaine rutsigiro rwekuti varambe vachitungamira nyika yeSouth Africa kana kuti vanenge vakukamhina?
Pari zvino vanogona kumbofanoendera mberi mamirira zvakaita, nekuti tikatarisa hakuna mumwe mutungamiri watingati tikatarisa angatsive vaRamaphosa pari zvino. Asi mukufamba kwenguva wavo tiri kuona vachinge vachizopingwa pingwa nevamwe vavo, kunyanya nyaya vemuANC.
Totarisawo kudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa, munoona kuchichinja here pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa?
Hongu chaita kakushanduka nekuda kwekuti vemapato anopikisa vazhinji vandinoziva, ingava DA kana kuti iyo EFF, vanozivikanwa nekuchisoropodza utongi huriko kuZimbabwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology, vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vachadzokera kumatare kunokwikwidza mhosva dzavakabatwa nadzo dzekunyora manyepo pamagwaro emabhizimisi avo pamberi pesarudzo dza2016. Asi vaTrump vangabudirira here kuti mhosva dzavo dziraswe sarudzo dzisati dzaitwa munambudzi? Mutori wenhau weVoice of America Scott Stearns anoti panyaya inotevera yandinokuverengera.
VaDonald Trump vanoti svondo rapera vakakanganisirwa nemutongi wedare remuNew York uyo akavapa zvikonzero zvizhinji zvekuti vadzokere kudare repamusoro vachikwikwidza mutongo wacho.
We're going to be appealing it on many different things. He wouldn't allow us to have witnesses, he wouldn't allow us to talk, he wouldn't allow us to do anything. The judge was a tyrant.
Saka tiri kudzokera kumatare kunopikisa kubirirwa kuri pachena kwatakaitwa uku. Tine zvikonzero zvizhinji zvekuti mhosva idzi dziraswe. Mutongi akarambidza vafakazi vedu kuti vape uchapupu, akatirambidza kutaura. Aisati bvumidza kuita kana chinhu. Mutongi aiti dzvenyerera.
Svondo rapera, vaTrump vakabatwa nemhosva makumi matatu neina dzekunyora zvekunyepa pamagwaro emabhizimisi avo nechinangwa chekuti vavhoterwe kuti vatungamire nyika muna 2016. VaTrump vanoti mhosva idzi dzakagadzirwa nevatsigiri vaBiden. VaBiden vanoti kuwanikwa nemhosva kwakaitwa vaTrump kunoratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo. VaBiden vanoti
now he'll be given the opportunity as he should to appeal that decision just like everyone else has that opportunity. That's how the American system of justice works. And it's reckless, it's dangerous, it's irresponsible for anyone to say this was rigged.
Vachapuwa mukana wekudzokera kumatare kuti mhosva dzavari kupomerwa dzitariswe zvakare. Ikodzero yavo. Ndiwo mashandiro anoita mitemo yedu yeAmerica. Asi zvakaipa zvine ngozi uye hazvina kunaka kuti munhu ati mhosva idzi ndedzemubikirwa nekuti haasi kuda kutambira mutongo wedare.
Vanodzidzisa zvomutemo pachikoro chapamusoro-soro cheGeorgetown Law School muzvinafundo Ed Smith vanoti pakudzokera kumatare magweta avaTrump anogona kuti nguva yakaparwa mhosva dziri kupomerwa vaTrump yarebesa vachiti
the statutes are so broad or ambiguous that it could cast a net too widely and people caught up in that net wouldn't know exactly what it was they were facing, wouldn't understand what the law proscribes and what the law allows given the wording of the statutes.
Chikamu chacho chemutemo chavari kutongwa nacho hachina kukurisa here uye kusanzwisisika zvekuti mambure acho anogona kubata munhu asingatombozivi kuti chii chiri kuitika.
Muzvinafundo Smith vanoti magweta avaTrump anogonawo kutarisa kuti mutongi akabvumidza humwe humbowo hwaisafanirwa kushandiswa here kana kuti akarambidza humwe humbowo hwaifanirwa kushandiswa nemagweta avaTrump kunzwikwa nedare. VaTrump vanogonawo kuudza dare kuti magweta avo haana kuvamirira zvakakwana. Muzvinafundo Smith vanoti
he will likely await sentencing that way he has and his attorneys have a full perspective on what exposure he faces rather than doing a piecemeal which among other things burn up Mr. Trump.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Vateereri tinoda kukumbira ruregerero kuti aiwa mishina yedu nhasi yanga ichiti netsei zvakanganisa chirongwa. Nekudaro dzimwe nyaya dzatanga chida kupai nhasi muteerere mangwana chirongwa chedu tichadzitepfenyura kana kuti moendawo paFacebook page yedu kana kuti paVOA Shona monzwa nhau dzacho. Ini ndine Blessing Zulu tambotepfenyurawo naTanonoka Wande. Iko zvino ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.